Zvichitevera kuparurwa kwemari tsvaye zigi svondo rapera, vamwe vemabhizimusi madiki vanotengesera mumigwagwa, vanozviitira mabasa emaoko vematoll gate pamwe nevemichovha vanonzi vave kuramba kutambira mari yanga ichishandiswa munyika yeZimbabwe dollar. Izvi zviri kuuya panguva iyo vekomisheni inochengetedza vatengi yeConsumer Protection Commission yakabatana nemapurisa pamwe neveFinancial Intelligence Unit vari kunzi vaparura chirongwa chekuona kuti vemabhizimusi havasi kuramba kutambira mari tsaru yemunyika. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, Vasamel Wadzai, vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwedzidziso kune veruzhinji zvichitevera kuparurwa kwemari itsva.
Mumaket mune confusion hombe izvezvi. Ndinofunga munotendera kuti pakaparurwa monetary policy zvakaita senge mari iri kutochinja ipapo pando patakazoona pakutaurwa kunzi aiwa mari ichiri kushanda kusvika musi wa3 April. Saka izvozvo zvakakonzeresa kuvhunduka. Saka ichokwadi, mamwe mamembers edu ari kuramba Zimbabwe dollar yagara iriko.
Ukuwo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rakaodzwa mwoyo nekuparurwa kwemari itsva nehurumende pasina kutanga panzwikwa pfungwa dzeveruzhinji. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nekuda kwedanho iri havaone danho rehurumende iri richizobatsira vashandi uye veruzhinji.
Vakawanda vashandi vakarasikirwa nemasavings, vakarasikirwa nemapensions, vakarasikirwa nemainsurance policies akawanda, nemapolicies, monetary policies anouya vasina kubvunza. Saka iyo zvino kune kakucha kuriko kuvanhu kuti zvatakashandira hazvigoni kutorwa nemhepo here, hazvigoni kurasika here.
Izvi zvinotsinhurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, ava vanoti izvi zvaunza kusagadzikana nekuvhiringika mune veruzhinji.
Tamboitawo meeting nevebhanga reCentral Bank, vanga vachingoedza kutsinhirawo kutaiwa imari ichiri kushanda, imari inofanira kunge ichigashirwa kusvikira maZimbabwe gold azoparurwa. Vato vanhu vazhinji havasi kuzvigamushira, vaakutotanga kunge vacharamba. Hatingi panotoita dambudziko ipapo nekuti kuti mari inge ichishanda hunge ichigashirwa neveruzhinji. Saka vanhu vazhinji vakutomanikidzwa kunge vachishandisa maUS.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nekuparura mari itsva yemunyika, hurumende yakazadzisa kurudziro yebhanga repasi rose reWorld Bank pamwe neIMF, avo vakagara vachikurudzira kuti nyika ive nemari yayo yakasimba, asi chasara ndechekuona kuti mari itsva yakaparurwa iyi yezig ichatambirwa here neveruzhinji. Kubva zvaparurwa mari itsva iyi, vezvitoro zvikuru vanonzi vatotanga kutara mitengo yavo iri mumazig, kunyange hazvo mari itsva isati yave kubatika mumaoko. Mari itsva iyi yezig inonzi ichatanga kutenderera munyika musi wa30 mwedzi uno.